ngini ngokuwa niwatiwa madamu zandu sangana nao kunyanya ndukutawo kwekugara chekupfeka chekudya magumbezi ndikuya dawo imwe dambudziko ndosangana nao ndikuhelfe vakauya zvinondorera vana vangu vachiti nini handira kudzidza zvinoda munhu akadzidza pasi hamuna mapepa hamuna ruzivo ipapo mvo pandakapikisana navo kuti inini hazviite munditorere vana nenzira dzakadaro saka handiziva kuti vana vezimbabwe munobatsira sei kuti inini ndirege kutorerwa vana vangu vana vangu ndinovada ndine mwana ane gore wandinaye kunyanyawo kana pane vanoda kundibatsira ndodawo mapenzi evasikana mapende vakomana vasikana kunyanya chikoro ndochandiri kuda kutyokosa chikoro nepekugara kuti revangwana vana vangu zvinovajekerao vana vatatakagara navo ina ndine vanguwo vanga ndinavo gogo wandinavo Margaret Kamasi anga ane vake na Esther Kadangu anga ane vakewo vana vanga navo saka takanza kunzwisa sevamadzimai takaberekawo wetibatite chisungo chimwe chete patabatana patatanga kurova chidhaka mukati chimwe yazvidhina mvura yakazopera.